mangwanana akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri chivabvu 8 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vadzidzisi vari pasi pemubatanidzwa wefozeu vanoramba mari yavanoti shomanana yavakanga vanzi vapiwe nehurumende zvichitevera nhaurirano dzakaitwa pakati pevarayiridzi nehurumende nezuro.
Isu sefozeu taramba zvauya nehurumende kuti hazvinenge zvomuto wenyemba kana achibatira pamashizha osarwa panhamo.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanovhura zviri pamutemo mahofisi matsva edare rehigh court kwamutare vachivimbisa kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Masangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena anoti haasi kufara nehurumende iyo inonzi iri kuda kutorera Zimbabwe Human Rights Commission masimba ekuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vakaramba mari yavanoti shoma yavakanga vanzi vapiwe nehurumende zvichitevera nhaurirano dzakaitwa pakati pevashandi vehurumende nehurumende nezuro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mamwe masangano anomirira vadzidzisi ari pasi peFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU anoti haasi kutambira mari shomanana yaavimbiswa nehurumende munhaurirano dzaakaita negurukota rezvedzidzo yepasi vapowo mavhima nezuro. Mutungamiriri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe iro riri pasi peFOZEU vataka vafira zhou vanoti hurumende yanga yati inoda kuvawedzera mari yavanotambira nezvikamu gumi kubva muzana asi vanoti mari iyi yakafanana nemutero wembwa. Vazhou vanoti vapa hurumende vhiki rimwe chete kugadzirisa zviri kunetsa kana kuti varayiridzi voramwa mabasa.
Isu sefozeu taramba zvauya nehurumende kuti hazvinenge zvomuto wenyemba kana achibatira pamashizha osarwa panhamo. Saka hurumende yanga yati ichadzokera vonoona kuti zvingapamidzirwa here zvikazouya zvovaonani kuti zvingapa jira riri nani kuvarayiridzi musi wa14. Saka zvatinoona ndezvekuti kana musi wa14 varayiridzi zvavanzwisawo kuti kunyange zvavo vatsamwisa mwoyo yavo yatumba asi mazuva mashoma angaita wiki hangawo dzinyemba next Monday inosvika. Saka tinohopa kuti hurumende ichange ichiuya neofa iri nani by musi weMonday waunosvikawo. Kana zvatadza hapa vanozoti blamewo kuti hatina kupa hurumende nguva yakakwana yokuinda kuindustrial action handizi kuti vanenge vachida chii. Saka varayiridzi vataridza chaizvo vanotungamirira FOZEU kuti vanzwisisawo although vakatsamwa asi vataura zvekare kuti panguva iyeyi kubva mangwana kusvika musi wa13 vachange vachinzwawo kuti varayiridzi vanoti kudini nezvabuda kuhurumende izvi nokuti zvichida varayiridzi vari muzvikoromo vanokwanisa kuti vatadza kuzvitambira. Saka zviri kuhurumende kuti izozivawo kuti vakuru vakuru vangofananawo nokuti vanoudzwa zvinhu navarayiridzi vari kuzvikoro.
Vasifiso Ndlovu vesangano rezimta vanotiwo sangano ravo harisi kutambira zvataurwa nehurumende asi mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vaObert Masaraure vati kunyange vabhenge vakati nhengo dzesangano ravo dzichange dzisiri pabasa panovhurwa zvikoro nhasi, nhengo dzesangano ravo dzichaenda kubasa asi dzichaswera dzichidziya mushana dzisingashande kudzamara hurumende yanzwa zvichemo zvavo.
Tinoona vamwe vatati tichifamba navo mundimba vaita kudududza pakugwisa kwatatichiita kuti zvido zvishuro zvevashandi zvivanwe zvichigadziriswa. Asi seunion seactives tikuenda mberi kwatava kuita ndekwekuti mangwana zvikoro zvichivhurwa takutanga nesit in tadiploya mateams countrywide. Tinoona task force yedu yamobilizer zvinodadisa kwazvo. Vari kufamba mumaschools vachitini iripo asi vachimobilizer for full blown strike. Kumberi kwatava kuenda uko tikuona kuti tichatozoita strike kiri full blown tiritoga pasina vama unions kana vakaramba vachidududza. Asi mamembers edu ari kuita sit-in. Vamwe vari kuti havasi kukwanisa kuita sit-in vari kuenda kunoita maconsultation, but going forward we are going for a sit-in.
Zvichakadai, vazhowo vati Sefo Zeu vave kutarisira kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Chimwe chabuda zvekare ndechekuti vacation leave yadzorerwa kuti varairidzi vachange vachikwanisa kuti vatore vacation leave, asi chazongonetsa ndechekuti hurumende inoti haina mari yokuti avo vane mazuva akakwana vacation leave vange vachinda kamwe chete. Saka vanoti vachaenda vachiita zvikwata zvikwata so that munhu anokwanisa kutora vacation leave iyo katatu, isaiza kuti munhu kana asvitsawo 7 years anoenda 3 months kuvacation leave. Zvekare zvevange vachiti vacation leave inokwanisa kuzotora se-manpower development leave. Saka isu sevarayiri tinongoda kuti vacation leave idzoke sezvairi pamutemo kuti munhu apedzawo 7 years anoenda kukotoro re-3 months. Chimwe zvekare chisina kunyanyobuda zvakanaka irura and hardship allowance. Hatina kunyatsobuda zvakati jekejeke zvinongoita sekuti zviri pa10%. Saka tika 10% ye$13 zvinhu zvinoratidza kuti hapana zvinenge zvaitwa. Isu tanga tichida 75% of basic.
Vamavhima varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nevepublic service commission vachiti harisi basa rehofisi yavo kutaura nezvemari dzevashandi vehurumende. Pakavharwa zvikoro mwedzi wapera, vadzidzisi vakati havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi. Asi zvichitevera nhaurirano dzanezuro idzi, vanoti vave kupa hurumende mazuva manomwe ekuti inzwe zvichemo zvavo kana kuti voramwa mabasa. Varayiridzi vanoti havasati vambowedzerwa mari kubva muna 2013 uye vanoti vanoda kuwedzerwa mari iyi nezvikamu zana kubva muzana, vachiti upenyu hwavaomera pamusoro pekupiwa mari dzekushanda vari kumaruwa kana kuti raw allowance pamwe nemukana wokuenda kurivhi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika retired general Constantino Govea Dominic Nyikadzino Chiwenga vanoti Zimbabwe ichazove nesarudzo dzichaitwa murunyararo uye pasina mhirizhonga. Vachiwenga vakataura mashoko aya pakuvhurwa kwedare repamusoro rehigh court kwamutare nezuro. Vachiwenga vakati hurumende yenge yakatokoka nyanzvi dzekunze kuti dzizoona mafambisiro achaitwa sarudzo idzi, uye kunze kweizvi sarudzo idzi dzichaitwa mujekerere kuitira kuti zvichabuda zvinge zvisina anopokana nazvo. Mutoro wedu wenhaulo yedhamu moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachitiko ichi, vachiwenga vanoti kuvapo kwedare repamusoro iri kudunhu reManicaland kushapa kuti mhosva dzakakodzera kuenda kudare iri dzitongwe nechimbi chimbi. Nyaya zhinji dzaida kunzwikwa nedare iri dzaiendeswa kuHarare, asi hurumende yave nematare kumasvingo uye ragara riripo kuBulawayo. Vakaudzawo mumwe wevanhu vange vari pachiitiko ichi kuti kubazi reJudicial Services Commission kana kuti JSC kuchiri nezvimhingamupinyi zvinosanganisira kushomekwa kwevashandi vakaita sema magistrate nevamwe vashandi vekumadzitare, izvo vavimbisa kuti zvichagadziriswa. Mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vanoti shuviro yeJSC kuti kutongwa kwedzimhosva kuendeswe kunzvimbo uye matunhu akawanda munyika kuitira kufambisa zvakanaka uye nenguva kwenyaya idzi. Vakatiwo kunonoka kutongwa kwemhosva kwave kukonzera kuti paitwe huori. Vapasimonya kureba gweta rinoshanda nesangano rinogwira kodzero dzevanhu vanoti dare iri rauya panguva yakanaka apo nyika yatarisana nesarudzo.
Nyaya wambenye ma backlog anoitika kumatare kuti matare anengaka kongeswa nenyaya zinenge siri kupera. Bachandino funga chakanya wakosha ndoje kuti yao ya panguwa ya tuke ndo kuma elections. Tunuza wasa ruzo zichipera kuchaita ma results anokondes kwa saka zuri nyore kuti kanapaine kukondestations ziripo zodo narukuramba ma results kanata anufana anga chungoro wane matare. Sunenge shwa kuitu wapa doze wakare umno ma mtare kanata wakuma kondestions kuna kuma nikalene province. Nima ma province haripa doze. Pane basa chukonzeroche kuenda kwa harara. Saka tinotare sila kuti isha batira zukuru panguwa ya ma elections ya tuku pinda inoi. Iyo haikuwa tiafurwa ye. Uyezo imebit. Nota sila kuti change batira wakare kuti nyaya. Zakaita seze corruption or anti-corruption cases inge zijikasika kuitukwa na kukurumbiza. Ma anti-corruption cause atuwe wa kuno kumani kalenti. Kuzo tunenya kutaya sila esosu.
Vamako Machona. Mutunga miri webato rinopikisa Red African Democrats. TAD au vanoti kuvipo kwedare iri kushabatsira zvikuru kuti nyaya dziziwe nechimbi chimbi uye zvisingadye mari yakawanda pakufamba kuenda kuHarare.
Tinofara chaizvo nekuti kuno kwamutare kwavhurwawo dare pamusoro kuti nyaya dziya dzinenge dzichitadza kugadziriswa pasi apa kumacourts masmaller courts dzinowanawo mukana wekuti dzinoongororwawo pamusoro. Mutare yange ine dambudziko kuti nyaya idzi dzaizopedzisira dzaunzinda kuHarare. Saka zvaita kuti vanhu vadi vaspende more money vachitravhera nekunogara ende nyaya idzounzi dzoka futi next week dzoka mwedzi unouya icharamba ichingori dambudziko rokutravhera wakananga kuHarare kana kuBulawayo.
Mambo Zimunyaki Ben Virindi vanoti mhosva dzanga dzave nenguva dzakamira dzichafambiswa nekuchimbidza.
Wee haikotivei mwamutare muno mudurine manika ne province zvichabatsa zvikuru matambudziko emhosva akati nyaya dzanga dzagarisa dzichidzirumbira kuenda kuHarare. Tatine bhekuloko yakakura mumanika ne munomo nyaya dzakamira kutongwa dzimwe dzacho dzine 5-6 years nyaya dzisikatongwi dzagarisa dzakamirira kuti tipire mulaini kuti tsongwe kuHarare. Saka nokuti ndibudisa nekuakwakwaikwagaikiri panamba manika neisiyasimuka nyaya dzese dzavanhu dzakatagara dzese dzakuchipira dziri padhuze. Saka madhisi ese emanika ne province dzese achabatsira zvikuru chaizvo.
Vamwe vaiva pachitiko chekuvhurwa kwedare rehaikoti mukuru wemajeri vaparadzai Zimondi, vamwe vakuru vemapurisa vechiuto uye vashandi vekuhurumende kusanganisira gurukota redunhu remanikaland amai Monica Mutsvangwa, mutongi wematare epamusoro Judge President Justice George Chiweshe nemamwe makurukota ehurumende. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Bato re-MDC inotungamirwa namzvinafundo Wolfman Ngube iro riri mubatanidzwa we-MDC Alliance rakashora zvikuru mashoko eZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ekuti haisi kukwanisa kudhinda magwaro ekuvhotesa ane Braille kuitira kuti vasingaoni vakwanise kuvhota voga musarudzo dziri kuitwa gore rino. Bato iri rinoti ZEC haisi kugadzirisawo zvikwanisiro zvevakaremara kuitira kuti vakwanise kuzvimirira musarudzo. Mutauriri webato iri vakurawo nechihwai vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti vacharamba vachirwisa kuti ZEC iite zvainosungirwa nebumbiro remitemo yenyika.
Tiri kunzwa kuti pakanga pakabvumira kuti panofanira kunge pane midziyo inoita kuti vanhu vasingaoni nevanhu vasinganzwi uye nevamwe vakaremara vasakwanisa kuvhota. Saka dambudziko iroro vakwanise kuvhota. Saka dambudziko ratinaro nderokuti vanofanira kunge vachiisa zvinhu zvinoita kuti vanhu ava kodzero dzavo dziremekedzwe.
Iwo mutemo constitution yedu yenyika maererano nerubetso rerworwo yanga isina here chimwe chisungo chayakaita chinomanikidza ZEC kuti imire nemashoko iwayo?
Kodzero yemunhu wese ndofunga iri mubumbiro romutemo, kodzero yevanhu vakaremara iri mubumbiro romutemo, vanhu vanotarisirwa kuvhota vakasununguka. Saka isu takaona sokuti zvingawedzera kodzero dzavo kana pakawana runyoro vavajaira kurava naro kana kuti yatingati Braille yacho, tingada kuti ivepo vanhu vavano vasingaoni vakwanise kurava vagokwanisa kuvhota pasina rubatsiro rwakanyanya runobva kumapurisa. Isu tinenge tichitoona kuti kukanganisiwa kwebumbiro romutemo nokuti zvavakuita sokunonzi kuremara huda, kusaona huda. Saka tiri kushamisika kuti vana mai Chigumba vava kudzamba-dzamba asi vanoziva kuti zviri mubumbiro romutemo kuti munhu wese anofanira kupuwa mukana zvisinei kuti anoona kana kuti haoni.
Pane here zvimwe zvamunofunga kuti zvingagone kuitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe nemazuva atasara nawe waya kusvika pasarudzo idzi?
Ndinoona sokuti tinofanira kudzokerana futi semapolitical parties pamisangano yatichaita. Ndoona sokuti hazvigoni kuti tiende kusarudzo tisina kumbenge futi takambosangana nezeke. Isisu panhume dzinhume dzedu dzatichatuma kumisangano yezeke ndicho chichemo chatatova nacho, takamirirawo vanhu vasingakwani, vasingaoni nevasinganzwi uye nevamwe vakaremara vatiri kuona kuti vachatadzisiwa kuvhota kana kuti vachavhota vasina kufara, vasina mufaro pasarudzo dzinotevera.
Vanga vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wilson Ncube, vakuraiwo nechihwai vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLive Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mukuru weBroadcasting Board of Governors kana kuti BBG muAmerica vaJohn F. Lansing vanoti zuva rimwe chete mushure mekucherechedzwa kwezuva rekufambiswa kwemashoko kwakasununguka kana kuti Press Freedom Day uye mazuva gumi sarudzo dzinokwanisa kushandura nguva inofanirwa kutorwa nemutungamiri wenyika ari pachigaro dzisati dzaitwa, hurumende yeBurundi yakazivisa nechishanu chapfuura chivabvu 4 kuti yaizomisa nepfenyuro yeVoice of America inoshandisa masaisai FM kutepfenyura munyika iyi kwemwedzi mitanhatu kutanga nemuvhuro wachivabvu 7. Mumashoko avo akaburitswa nezuro, vaLansing vakati vatori venhau veVoice of America vari munyika iyi vakazivisa nemuvhuro mangwanani kuti hurumende yakanga yamira neshoko rayo rekurambidza nepfenyuro iyi. Vanoti kunyanga hazvo Voice of America ichitepfenyurawo pamasaisai eAM, shortwave, terevhizheni pamwe nemadande mutande, FM ndiyo ine mukurumbira usina anopikisa pakusvika kuvanhu vazhinji muBurundi, vachiti vanga vasvika pakuvimba neVOA nekuda kwekutema kwayo isina divi rayakarerekera. Vanoti nekuda kwekuipa kwezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzerubatsiro rwevanotambura, nguva ino ndiyo nguva chaiyo iri kudiwa nepfenyuro iyi kudarika dzimwe nguva dzose. vaLansing vanoti BBG icharamba ichitsigira vanhu vemuBurundi nekuvapa zvirongwa zvinovimbika uye zvechokwadi. Vanotiwo vari kukurudzira mutungamiri weBurundi vaPierre Nkurunziza kuti vashandure danho iri kuitira kubatsira kuti pave nekugadzikana munyika, kudzivirira mhirizhonga uye kuchengetedza veruzhinji. Masangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena anoti reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI neElection Resource Center anoti asi kufara nehurumende iyo anoti iri kuda kutorera Zimbabwe Human Rights Commission masimba ekuongorora kutyora kwekodzero dzevanhu munyika. Hurumende inonzi iri kuda kuti commission iyi iende pasi pebazi rezvemitemo uye gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Tanonoka wande westudio 7 abata mukuru wesangano reelection resource center watawanda chimini kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Tarisiro iripo ndeye kuti parliament payacho atanga kugara zvakare. Bill iroro richatanga wadhibhetwa pasi vakanyanyotarisira maproposals acho aiiswa kuti tizonzwisise kuti bhuru racho ramira sei parichazopasiswa muparliament.
Pari zvino chamunoshora pabhiriri chii?
Takakosha kuti vari muparliament vakoshese nyaya yekugadzirisa mutemo wetsarudzo, nekuti kana tichiti tiri kuda tsarudzo dzinenge dzichabuda zvakanaka, hatingabudi tsarudzo dzakanaka kana mitemo yetsarudzo yacho isati yananganiswa neconstitution. Saka chekutanga chatiri kunyanyoona chichibuda zvakanyanya, takanyanyotarisa nezvataurwa naminista wejustice vaziyambi ziyambi, ndechekuti hapana pawanyatsobuda pachena kuti varikuda kunanganisa electoral act, mutemo wetsarudzo, nebumbiro redu remitemo. Saka izvozvo hazvina kunyanyobuda, tazviona zvichibuda mune zviri kuproposwa navagonese. Asi maonero edu dai hurumende yanga iri serious ine urongwa hwekuti tsarudzo dzedu dzibude zvakanaka, vangadai vaudza minista wejustice kuti agadzirise zvese zvakashata zvingaita kuti election yedu itazonzi haina kufamba zvakanaka. Izvozvo hatisi kuzviona mune maproposals aya apuwa naminista.
Chamunonyanya kutyira apa chii?
Zvatiri kunyanyotyira pane zvataurwa naminista mumaproposals avo ndezvekuti vabvisa masimba kuZimbabwe Human, vari kuproposa kubvisa masimba kuZimbabwe Human Rights Commission. Masimba anova anga achishandiswa kuti vange vachi yatingati monitoring, vange vachiita monitoring
nyaya dzekodzero dzevanhu mutsarudzo, nekudza Human Rights Commission kuti iti kana ichinge yaine zvayaona pakunyora gwaro ripoti yavo, vanofanira kunge vachitanga vaipa kuZimbabwe Human Election Commission vasati vabudisa zvavaona. Izvozvo hatisi kuwirirana nazvo, nekuti zvinobvisa simba rakapuhwa Zimbabwe Human Rights Commission nebumbiro redu remutemo kuti vange vachishanda vakazvimirira vega pasina anovaudza zvavanonge vachiita, yatingati independent judgment. Saka ndo zvatisiri kuwirirana nazvo zvataurwa naminista izvozvo. Minista wo zvakare havasi kupa sezvandareva Zimbabwe Election Commission mukana yekuti vashande vasingaudzi zvekuita naminista wejustice. Izvi sekugara kwatatingotaura tichiita zviri kukanganisa independence yeelection commission, nekuti hatingati tsarudzo dzedu dzakanaka kana tiine mutemo unoti election commission pese painofanira kunge ichiita basa rayo, inofanira kunge ichinobvunza minister wejustice kuti zvinoita here kana kuti aiwa.
Sokuona kwenyu inimi, Zimbabwe Electoral Commission yakasununguka zvakakwana here kuti iite basa rayo zvisina mutauro?
Semaonero edu izvezvi, mutemo uripo hautendedzi kuti Zimbabwe Election Commission inge yakasununguka kuti iite basa pasina anovakanganisa, nekuti mutemo uripo unoti kuti vaite basa Zimbabwe Election Commission inofanira kunge ichibvunza nekupiwa zvekuita neministry of justice, in fact naminista wacho wejustice.
Ava vanga vari mukuru weelection resource center watawanda chimini vari parunare muHarare natonoka wande westudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chinoteverwa nechaunga cheHighlanders chadonedza mapoinzi akakosha panguva iyo cheDynamos chakanyararawo nezviremangwana remurayiridzi wacho Lloyd Mutasa pamushure mekukundikana kwake kukunda mumitambo mitatu yaanga apiwa. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikwata zviviri izvi.
Murayiridzi weDynamos Lloyd Mutasa ari murima, sezvo asiri kuziva kuti upenyu hwake kuDimbare hwakamira sei mushure mekunge vatungamiri vechikwata ichi vasona miromo yavo mukupera kwemitambo mitatu iyo ainge apiwa kuti akunde. Mutasa anoti achiri pabasa sezvo pasina chaati anzwa kubva kuvatungamiri veDynamos zvichitevera kurohwa kwakaitwa chikwata chake 2-1 neHarare City mumutambo wake wekugumisira pamitatu yaivapiwa. Mune mimwe mitambo miviri, Mutata akarova Blue City neChapungu. Mudzimai wasachigaro weBoard reDynamos vaBernard Marriott vaudza Studio 7 kubva panhare mbozha rwava Marriott kuti vaMarriott vari kunhamo kudombo shava uko vakarasikirwa nemwe hama yavo. Mutungamiri weDynamos vaKeni Mbaiwa avo vasiri kuuya kumitambo yedhimbare mazuva ano havana kubatika sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Kurohwa kwakaitwa Dynamos nemaSunshine City Boys kwasiya dhimbare yave pachinhanho chegumi nembiri kubva pachinzvimbo chegumi icho vaive vari svondo rapera. Asi Mutasa anoti kunyange zvikaoma sei, Dynamos haizosvika mukubuda muPremier Soccer Leagues sezviri kutaurwa nevamwe.
Zvekureregetwa izvo, munhu anogona kutaura zvaanoda nekuti munhu, asi isusu tiri mazviri, handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Pari zvino Dynamos yakasiya chikwata chiri pasi pemakundano aya cheBlue City nemapoinzi maviri chete. Asi Dynamos haisiriyo yega iri kuchema. Mushure mekunge Highlanders yadonhedza mapoinzi matatu akakosha zvichitevera kurohwa 2-1 kwayakaitwa pamusha nezvePC Kariba iyo yaive iri pasi zvikwata zvisati zvapinda mumitambo yegumi. Izvi zvasiya Bhoso yave nemapoinzi matanhatu pasi pengezi Platinum Stars uyezve mapoinzi matatu pasi peFC Platinum idzo dziri kutungamira makundano aya. Vamwewo vakaita sava Samson Madzinge avo vaifunga kuti Bhoso ingangotora mukombe weligi uyu vave nemamwe makungiro zvichitevera zvakaitika nezuro.
Haizvozvikana chidyoneka timu kakaita kadiki seZPC ka zvinonetsa manje kuti tichanzwisisa kuti ichatora ligi here kana kuti ichaita sei.
Asi zvikwata zvechicherwa cheplatinum ngezi Platinum Stars neFC Platinum hadzisi kuita zvekutamba mushure mekunge madamburo yawedzera mapoints eutungamiri hwayo iri pamusoro nekurakasha yadha 5-0. FC Platinum yakafamba kusvika muHarare ndokurova Herentals College 2-1 ndokuramba iri pachinhanho chechipiri vaine tarisiro yekudzivirira mukombe uyo vakatora mwaka wapera. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Chicken Inn 2 Blue City 1, Mutare City Robbers 1 Black Rhinos 1, Nitrat 1 Chapungu 0, Triangle 2 Blue Chiefs 0, Shabani Mine 1 Caps United 1. Kwatambwa mitambo gumi, zvikwata zvishanu zviri pamusoro-soro ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 26 points, FC Platinum 23 points, Highlanders 20 points, Chicken Inn 19 points, Triangle 19 points. Zvikwata zvishanu zviri pasi ndeizvi: Shabani Mine 9 points, Herentals 9 points, ZPC Kariba 8 points, Chapungu 8 points, Blue City 7 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFOZEU anoti akaramba kutambira mari yakanga apiwa nehurumende sekuwedzerwa kwemihoro vachiti mari iyi ishoma. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanovhura zviri pamutemo mahofisi matsva edare reHigh Court kwaMutare vachivimbisa kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Masangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena anoti haasi kufara nehurumende iyo inonzi iri kuda kutorera Zimbabwe Human Rights Commission masimba ekuongorora kutyora kwakodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, vainesu zvakare manherano apo tichakupai dzimwe nhau na 7 PM. Anokuonekai aine mufaro semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gifts Dube.